Masikati yakanaka vatereri, tinosangana masikati anasi uri musi wechishanu zvita 22 2017. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. The Apostolic Christian Council of Zimbabwe vadzinga mukuru wavo vaJohannes Nyamwa Ndanga vachivapomera mhosva yekutyora bumbiro remitemo yavo pamwe nekuve nhengo yechikwata cheZANU PF cheG40. Vagari vakawanda vekumasvingo vari kuchema-chema nekushayikwa kwemafuta ekufambisa motokari vachiti zviri kuvatadzisa kushanyira hama neshamwari. Murimi wechichena akanga atorerwa purazi rake namufundisi Trevor Mananga anowana purazi rake pakare zvichitevera kuchinja kwakaita utungamiriri hwehurumende mwedzi wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. The Apostolic Christian Council of Zimbabwe, ACCZ, vadzinga aiva mukuru wavo vaJohannes Nyamwa Ndanga vachivapomera mhosva yekutyora bumbiro remitemo yemubatanidzwa wavo pamwe nekuva nhengo yechikwata cheZANU PF cheG40. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mutevedzeri wemunyori muACCZ, Bishop Obed Vurayai Matsveru, vanoti vandanga vari kudzingirwa kusatevedzera bumbiro rembatanidzwa wavo pamwe nekushandisa mudziyo yechechi zvisizvo.
Vatungamiriri vemaprovinces vakagara pasi vakaona kuti pane zvizhinji zviri kukanganiswa nekuda kweutungamiri hwavo. Chinhu chekutanga kana kuti chinhu chakakura ndechekuti vanga vachiita zvinhu zviri kunze kwebumbiro remutemo weACCZ. Maproperties eACCZ ani paanga achiitwa abused, and even the smooth running of the council haisi kumira zvinhu haina kumira zvakanaka. Saka ndingangoti kuti muchidimbu takaona kuti tiri kuenda kupi nekuda kweutungamiriri uhwo. Vatungamiri vachibva vataiwa zvadii taita kuti mukuru neimwe nguva kuwandirwa nemabasa ambosiya chigaro ichochi chekuva mutungamiri weACCZ.
Asi imwe nhengo yeACCZ, Archbishop Lamek Chitope, vanovasa chigaro weHarare Province, varatidzawo kuti kudzingwa kwavandanga kune chekuita nezvematongerwo enyika. Vachitope vati vandanga vaive mutsigiri weG40 mubato reZANU PF uye hurumende iri paisi kufara nemusangano wakaitwa nemapostori naamai Grace Mugabe, mudzimai weaimbova mutungamiriri wenyika.
Takaenda kusuper sunday ndopakatangira dambudziko rakada kuti kurei maningi. Takaedza kuda kurigadzirisa, hurumende iri kutopopota kuti hatichadi kuti vandanga vatungamire ACCZ nechikonzero chekuti vari kuG40. Saka isu takaona kuti zviri nani kuti vandanga vagomira pasaiti tichienderera mberi kunyanguva vari advisor wedu vagare vakadaro kusvikira isusu taita sit down taisa wedu president wetinenge tazoisa.
Vachitope vati zvichienderana nechitenderano chavo, sangano reACCZ rinotsigira hurumende inenge iri pachigaro panguva iyoyo, nekudaro rutsigiro rwavo rwuri kumutungamiriri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa.
Isusu tinotsigira hurumende inenge iripo, ndo zvetinonyatso kuziva chaizvizva zvikana nemumabhaibho zvirimo zvakanyorwa kuti tinofanirwa kuteerera hurumende inenge iripo. Tinotsigira zvakanyanya vaMnangagwa saivo ndo vachiri ipopo iye zvino. Kana vadyiwawo vadyiwa, kana zvamira sepapi tinotedzera izvozvo, asi ipari zvino tinotedzera hurumende iripo.
vanomirira Manicaland muACCZ Archbishop Moses Saungweme vanotiwo zvaitwa navandanga kunyanya zvekutuka vamunangagwa zvaive zvemusoro wavo uyewo vakavapomera mhosva yeuori.
Saka vatenderi wese nemabhishopu wose takabatikana nazvo kuti semutungamiri unofanira kuenda kundokumbira ruregerero kuti sorisori pane zvavakaita. Saka vanogona kukumbira ruregerero. Saka toti isusu hatigoni kuti tiimire navo. Chikonzero ndechekuti vakazvibudisa pachena zvavari uye vazvibudisa pachena pavari. Isusu kuti tirambe takanyara hatizoita kuti tiri kuvatsigira kana kuti tisu tiri kuronga navo kana kuti tisu tiri kuvatuma. Saka kana humeneji taisa ngavazive kuti waizviita impersonal. Kwedu kuti waizviita wakatsigirwa nemabhishopu isu hatisipo. Tinoti mumaprovinsi sekwedu tine zvichemo zvemari dzehousing dzatisingazivi dzakafamba sei. Ini ndini ndakatouya kumuripota paparks house ndikaunza mabhooks kuti tiauditwe. Wakabva watora mabhooks acho anoda kuzotidzorera mabhooks iyayo mareceipts book iyayo nemaminute book yedu yekuprovinsi kwedu. Pane mari dzakavanda dzakatorwa dzakarotwa kwedu ofichi takutoti nei kana tisikagoni kuita inhouse kuti titaurirane.
Studio 7 yatadza kubata vandanga avo vanonzi havasati vapindura tsamba yekudzingwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vagari vakawanda vekumasvingo vari kuchema chema nekushayikwa kwemafuta ekufambisa motokari vachiti zviri kuvatadzisa kushanyira hama neshamwari kunzvimbo dzakasiyana siyana pazororo rekisimusi rakatanga. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vanhu vakawanda vanoti vari kushamisika kuti mafuta edzimotokari anotanga kushayikwa pamaservice station apo zororo ratanga uye pasina nguva mutengo wemafuta uyu wakanga wakwidzwa. Nzvimbo dzinotengeswa mafuta aya zhinji kutanga nezviro dzange dzisina mafuta uye kune dzimwe shoma kwangwe kune mitsetse mikurukuru vanhu vachida kutenga kuti vapinde munzendo dzavo. Vasimba movekwa mucheke vanoti vari kunetseka nekuwana mafuta emotokari yavo kuti vaende nevana vavo kuzororo kumusha kwavo kuzaka.
Yafiwo iri kunetsa because magaraji akawanda hana fiwo ane fiwo acho mashoma makiuzi acho akareba manje tida kuenda kumushawo unozva festivities dzedinanda nemhuri tichi saka paezi mahwanda amino tichakwanisa kufamba zvakanaka here.
Vamwe vanoti kunyange ikawanikwa vachatadza kufamba nekuti mutengo wepetrol nedizeri wakakwira svondo rapfuura apo mari iri kunetsa kuwana kumabhanga. Peturi yakakwira kubva padhora nemasenzi makumi matatu kusvika padhora nemasenzi makumi mana nemashanu parita rimwe chete. Vachausbako vanotakura vanhu nemakombi vanoti kufamba kwevanhu kwaderera zororo rino nenyaya yekushayikwa kwemafuta.
Yaamumendi iri very low tasemone apa kiura rakabva pano kusvika kuzasi kubridge kutasemone ivi varuda fiwo paone feeling zecho chete ende fiwo yacho rinoita because vamwe vane makwiponzi swipe vari kuramba zvinhu zvese zviri down tasa vanhu vakaungana mambuya machi mapassengers edu they are stranded very worried. Hey, tasa chero motokari dziri kufamba kwazvo wati valow unlike nezuro nezuro zvaiva nani but takabva munomuti wani late takamirira makiyo fiwo.
Vamwe vanoti kushayikwa kwemafuta kwabva kwabatana nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu muzvitoro kunyanya zvikapu izvo zvichavatadzisa kuita sadaka ravajaira kuita pazuva rekisimusi. Mumwe wevanhu vakatarisa nedambudziko iri Vanikson Kwirirai vanoti kisimusi yegore ino iri kuomera vanhu vakawanda zvisati zvamboitika munyika.
Ini maonero angu ini Christmas inoi I think is the worst Christmas ever nekuti izvizvi kana tikaenda mumashops maprices akwira zvokuti hauchaafodhi kuti ungatenga zvinhu zvacho apa fuel hakuna maqu apo akakura zvisingaiti paservice station yoga yoga. Sazuro ndakatsvaka fuel ndokubva ndashayiwa mutown mose ndakazotonaiwanira kumaindustry but queue yacho inenge yakakura saka tirikushoti kana kumusha kwacho tingaenda tinoenda nei because Christmas inodawo kuchitambira kumusha kune vamwe and uchiigirawo variko ikoko something saka Christmas yacho yandione kuti yakanaka.
Kunyange tatadza kubata mutauriri wehurumende vaGeorge Charamba kuti vatipo pfungwa dzehurumende pamamiriro ezvinhu munyika pazororo iri. Veruzhinji vanoti vange vane tarisiro yekuti zvinhu zvichashanduka nekukurumidza zvichitevera kuvepo kwehurumende itsva inotungamirwa navaEmerson Mnangagwa avo vakavimbisa kugadzirisa zviri kunetsa munyika asi vanhu vanoti zviri kutowedzera kuita manyama amire nerongo. Vamwe vanoti dai vamunanga vambopuwa nguva kuti vagadzise zvinhu vachiti vanenge vari kuratidza kuti vane mazano anogona kushanda. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu hazvigadzirike kana munyika musina vanhu vanodyara mari dzavo uye pasina zvakawanda zvinotengesa kunze kwenyika kuita kuti upfumi hwenyika husimbe. Ndakamirira Studio 7 Matsvingo, ndini Kandi Maramba. Mutungamiriri webato rinopikisa African Development Party ADP, amai Marceline Chikasha, vanoti vanofarira kuti hurumende iri kutonga yakagona kutora danho rekuchinja mutungamiriri wenyika pachiiswa vaEmerson Mnangagwa. Amai Chikasha vanoti zvinhu zvava kutoonekwa kuti zvachinja kubva papinda vaMnangagwa panyanga, uyewo sebato vanokurudzira kushandira pamwe chete nekuwadzana kwevanhu vose munyika zvisinei nekuti uri webato ripi. Vatiwo bato reADP riri kuenderera mberi nekuzvishambadza.
Kuchinja mutungamiriri wenyika nekuti anenge achipinda anenge aine maitiro akewo, mafungiro akewo. And tikutozviona kuti ava vakaiswa vatochinja zvinhu zvatisiyanei nezvaiitwa nevanga varipo vamugabe.
Shanduko dzamuri kuona nemaitikiro ari kuita zvinhu, ramangwana remudzimai wanhasi munyika yeZimbabwe muri kurionawo sei?
Inini ndinoona kunge maZimbabweans tinombonyanya kuteedzera zvepolitics, tichingotaura zvepolitics, tichingoongorora kuti uyu azvifambisa sei, azodi. Asi ndinoona kuti tikasimuka sevanhu, munhu wese akazvifunza kuti ini contribution yangu ingave ipi, chandinokwanisa kuita ndechipi, ndo kubudirira kungaite nyika. Mutungamiriri wese anopinda munyaya idzi achitonga nyika achipa direction achiita sei, anenge atoriwo nemalimitations ake, zvinhu zvaasingakwanise, zvinhu zvaasingaone nezvinhu zvaasingagoni. Saka zvaakutoda kuti mwana wese weZimbabwe atomira panzvimbo oona kuti ndainvesta kumba here, ndashanda, ndaita sei kuti nyika yedu ibudirire. Ndo saka isu veADP tichiti pamwe chete tinokunda, nekuti tinotonyatsoziva kuti nyaya yekubudirira kwenyika ieffort yemunhu wese.
Imi sebato rinopikisa muri kugadzirirawo zvakadini takatarisana neurongwa hwesarudzo dziri kuuya gore rinouya?
Isu titori mubishi rekugadzirira. Sekuziva kwamunoita, hatina makore akawanda tiripo. Ndofunga kana muchiziva kutanga kweADP takatanga muna 2014. Sakana tichitarisawo kuti like nana South Africa uko vana ANC vako vane ma 105 years, kana vana ZANU vacho vatoo nemakumi emakore akati o, tino hatisi kumhanya. Asi ndinoda kuvindisa vanhu vanotiteedzera kuti next year muna 2018 tinoda kuwana vanhu muparliament veAfrican Democratic Party. Isusu vedu vanenge vari vechidiki vanofungawo zvakasiyana nevariko ava.
Muri kuonawo sei mamiriro akaita iyo hurumende yedu iko zvino?
Vechidiki vanodiwa. Ndingangotiye zvino munhu wese anoziva kuti population yeZimbabwe vakanyanya kuwanda, vatori kuma60% ndevechidiki. Saka tikada kushanda tisingawane maideas kubva kune vanhu ivavo, hapana chatinenge taita.
Avo vange vari mutungamiriri webato rinopikisa reAfrican Development Party, amai Marceline Chikasha, vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 short wave, 15580 short wave, ne6080 short wave, mazuwa ose. Musakanga na kuti tichange zve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Kwasara mazuva mashoma kuti veruzhinji vapemberere zuva rekisimisi gore rino. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Nguva yekisimisi inguva inotorwa neveruzhinji kusangana nekupemberera neavo vavanenge vakapedzisira kuona kwenguva refu. Vamwe vanotora nguva iyi kushanyira hama kumaruwa mushure mekupedza gore rose vari mumaguta umo vanoshanda. Vamwewo ndio vanotora mukana uyu kushanyira dzimba dzinochengeterwa vakaratsikirwa nevabereki vachivapa zvekudya pamwe nerumwe ruyamuro urwo vanokwanisa. Vezvemitambo vanotorawo nguva iyi kuita zvakasiyana siyana kusanganisira kumbokanganwa nezvekupinda munhandare zvachose vachipindawo mumabiko nehama neshamwari. Munyori mukuru weDynamos vawebzamarechera vanoti vave kumbokanganwa zvenhabvu panguva ino.
Tinoenda nemhuri yangu kumusha timbonoona hama neshamwari nekuti ndiwo nguva yatinenge taonawo nehama nevadiwa vedu vatinenge takavapedzisira kuonana navo kare. Zvenhabvu saka paine inonzi off season ka.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee muzvari Anna Muguni vanoti mushure mekumhanya mhanya kwegore rose ino yave nguva yekuzorora. Muzvari Muguni vanoti vari munzira kuenda kumusha kwavo kuchimani mani kunopemberera kisimisi nemhuri yavo yese kusanganisira vamwe vari kubva kunze kwenyika.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vasataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Hard Life Zvirekwi uyo akatora mukombe weCastle Soccer Star of the Year mugore ra2016 anoti ino inguva yekumbofara nemhuri yake mushure mekupedza nguva yakawanda achifamba neCape United kunze kwenyika muCAF Champions League pamwe chete nekutenderera munyika muno mumitambo yeCastle Laga Premier Soccer League.
Sezvo tichigara tiri vanhu vanenge vari kubasa vachifamba nebasa zvakanyanya, so I think ndichawana nguva yakawanda kuspenda nemhuri tichienda kuholiday tiboendawo kunofefeterwa nemhuri tiri kunzvimbo dzakatsaukana tsaukana dzinofadza tiri pamwe chete nemhuri.
Asi mutambi wetsiva ane mukurumbira Charles Manyuchi anoti anenge ari pabasa semazuva ese. Manyuchi anoti panguva ino achange achigadzirira zvakasimba sezvo ari kutarisira mutambo mukuru gore rinotevera.
Ndinenge ndichitrena because I've got 4 months ndakazorora, saka ndakafunga kuti last week ndakatanga kutrena kusvika 1st of January ndatanga season yangu zvakanaka.
Manyuchi achapinda munhandare achirwa neachakunda pakati paShawn Porter wekuUnited States of America naKwadratilo Abdzalov wekuUzbekistan kuti atore zvekare mukombe weWorld Boxing Council weSilver. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tondera Indiraya anoti ari kutora nguva yekisimisi kugadzira chikwata chakasimba chemwaka unoya achitarisira kutora mukombe weleague muna 2018. Ndiraya anoti haana chinonzi zororo rekisimisi kana zororo regore idzva.
Isusi varairidzi hatina Kisimusi, hatina zororo. Hatina Kisimusi kana kuti New Year. Tinenge tiri pa basa. Ko zvino tiri mubishi, bishi bishi rekugadzisa zvikwata zvedu kuitira season yeri inouya.
Munyori mukuru weZimbabwe Volleyball Association varingisai mapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball pakisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo wevolleyball uyu mukupemberera kwavo nguva ino. Asi mukuru weOriental Boxing Promotions iyo inorongera manyuchi mitambo vaChris Malunga vanoti vari kutora nguva ino nevatambi vavo vetsiva vemuZambia kuchanyira vanogara mudzimba dzevakarasikirwa nevabereki kunopa ruyamuro rwavo. VaMalunga vanoti vakabvumirana nevatambi vavo kuti vabvise pamari yemuhoro pamutambi wega wega mari yokubatsira vari kuchengetwa mudzimba dzakadai. Uyu ndiwo musiyano wezvinenge zvichiitwa nevemitambo panguva yezororo yegore yakakosha yekisimisi. Asi vezvemitambo ava vari kutarisira kuti pavanodzoka kubva kuzororo zvinhu zvichati sandukei, vachitarisira ivo kuti vachawana mari kubva kuhurumende iyo yakapa basa kuna vaRaymond Kazembe segurukota idzva rezvemitambo. VaKazembe vaimbove munyori mukuru wechikwata chine mukurumbira chenhabvu cheDynamos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Apo chikamu chechina chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chapera chichiratidza vanhu vekumaruwa ndivo vakave vakawanda vakanyoresa, vamwe vave nemibvunzo pamusoro penyaya iyi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
VeZimbabwe Electoral Commission vanoti pakupera kwechirongwa chekunyoresa vanhu nemusi wechipiri, vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu ndivo vange vakwanisa kunyoresa kuvhota munyika mose. Vezeki vanotiwo zvikamu makumi masere zvevanhu ava ndevekumaruwa, izvo zvopa vamwe kuti vave nemibvunzo pachirongwa ichi. Mutauriri wezapu vaipitule Maposa vanoti kunyange hazvo pagara paine nhoroondo yekuti vanhu vekumaruwa ndivo vanonyanya kuvhota musarudzo dzinoitwa munyika, vanhu vane chikonzero chekuva nemibvunzo pane zviri kutaurwa nevezeki vachiti mumaziso evakawanda zeki inoita basa ine divi rayakarerekera.
Zeki inozivikanwa nemabasa asina kunaka, especially kana tatasanyadze maelections. Havana kunge vakazvimirira vega, vakauya vakagara vakazemberana nezanupf zvakanyanya, zvakazoonekwa nevanhu vese. Saka nhasi unou zvakurema zvakanyanya kuti vanhu vavimbe navo kati vavimbe nezvinotaurwa nezeki. Inyaya yekuti zeki izvigeze pamaitiro avanga vachiita makorosi apfuura.
Chipanga mazano paUniversity of Pretoria kuSouth Africa vati Nasha Mawere vanobvumiranawo nenyaya yekuti kune vanhu vakawanda vasina chivimbo nemashandiro anoita zeki.
Zeki pachezvayo iri militarized, kune vakawanda vemuchiuto varimo muzeki imomo. Saka hapana chakachena chingatarisirwa kubuda musystemu inenge yakasviba saizvozvo. Tinoziva zvedu kuti vanhu vakawanda variko kumaruwa, asi 80% iyo ndeyekuexagereta kuitira kuti zviite fulfill historical trajectory inowanzosenzeswa nezanupf inoratidza kuti vanhu vakawandisa vari kumaruwa. Tinoziva isusu kuti zanupf inogara ichibhesa nerural vote.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune vezeki panyaya iyi. Asi muzvare Abigail Mpambi vesangano rehashtag ThisConstitution Our Constitution vanoti hapana chinofanirwa kukatya madza veruzhinji kuti vanhu vekumaruwa ndivo vakanyoresa vakawanda. Vanoti vemapato vanopikisa vanofanirwa kusunga dzisimbe kuti vazvishambadze kune veruzhinji ava, vachiti kana vakasadaro bato riri kutonga rezanupf rine mukana wakakura wekukunda musarudzo dzinotarisirwa kuitwa gore rinouya.
pangange pane zvikonzero zvakasiyana siyana zvinoita kuti vari kumaruwa vaende kunovhota zvinotarisirwa kunzi vamwe vanonzi vanenge vachimbunyikidzwa vachifosereza pati pamucheto pazvo zvese chinoshanda izvi richabuda navanenge varejista kuvhota. So naizvozvo unotobva waona kuti 2018 inogona kusakashamadza kuti ZANU-PF igone kuwina nokuti kunenge kwakutaura avo vakarejista kuvhota. Saka kurudzirei yakawanyanya katakatarisana zvikuru sei namapato anopikisa seyambiro yangu vanofanira kuona kuti vawana rutsigiro kune ivavo vanenge vane simba rokugona kuvhota kana kuti vagone kuti vacho vasati vanyanyisa kuvhota sezvo mukana wawedzerwa varejiste kuvhota.
Chipanga Mazano, mubatanidzwa weplatform for leveraging democracy, governance and elections, uye vachishanda nesangano recenter for public engagement, vabatla tambo, vanotiwo, hapana chinoshamisa kuti vanhu vekumaruwa ndivo vakawanda, pane vakanyoresa kuti vagovhota, sezvo kumaruwa kwagara kuri iko kune vanhu vakawanda.
Zvokuwanza chakonzeresa kuti vekumaruwa vave vanoregistarwa zhinji, ndokuti vekumaruwa kune kakubatana karipo kwekuti kunoshandiswa masopu, kunoshandiswa madzishe zvakare, kuti ave avo vanobatsiridza vanhu kuti vaende kunoregista, kungave vamwe vachibatwa nechisimba, kungave vamwe vachiudzwa kuti handei tese tinovhota, nekuti kuvhota kwakatikoshera kuti tichavamboramba tichipiwa chokudya panguva yenzara. Kasi chimwe chinozodzoka choitika ndechekuti vekumaguta makuru ava vasiri kuregista zvikuru, kana vakatarira nzvimbo yakaita seuna Nabulawayo, vazhinji vanhu havasiri vanhu vari kushanda mabasa ekuti vanomukira vachinoshanda, kasi vanhu vari kuzvishanda voga munhu uye kuti azowana nguva yekuti abve pachitoro chake chiri chari kutengesa kuti aende kunoregista nguva yacho asi kuiwana. Zvakare vamwe vanhu vari kuzvidzwa kuti hapana chinochinzurudzika nenyaya yekuvhota, nekuti vari kuti takabva kare tichingovhota kasi hapana chatiri kuona chichichinja.
Chikamu chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chichasimudzirwa zvekare musi wa5 ndira kusvika musi wa13 kukadzi gore rinouya, mushure mekunge zeki yabvuma kuti mazuva echirongwa ichi awedzerwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shaba.
Manzi wakanyorovera uchibva kuna Paul Matavire uchiti Kisimusi ifikile. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. VeApostolic Christian Council of Zimbabwe vadzinga mukuru wavo vaJohannes Nyamwandanga vachivapomera mhosva yekutyora bumbiro remitemo yavo pamwe nekuve nhengo yechikwata cheG40. Vagari vakawanda vekumasvingo vari kuchema-chema nekushayikwa kwemafuta yekufambisa motokari, vachiti zviri kuvatadzisa kushanyira hama neshamwari. Murimi wechichena akanga atorerwa purazi rake namufundisi Trevor Mananga anowana purazi rake zvakare zvichitevera kuchinja kwakaita utungamiri wehurumende mwedzi wakapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare manheru na7 p.m. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu, Evans Zininga.